Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misori na uzedu za nasi chitatu nyamavuvu 9/2017. Mutunga miri we MDCT wa Morgan Changirai vanombomisa basa nengoshanu zebato ravo nekuda kwemirizhonga yakaitika kubulawayo mukupera kwesvondo. Bature National People's Party, NPP, iro riri kufano tungamirwa naamai Joyce Mujuru, rinoita musangano waro mukuru we convention muHarare. Vesangano Relo Society of Zimbabwe vari kukurudzira kuti hurumende imutsiridze homwe inobatsira magweta anomirira pachena vamwe vanhuwo zvavo vanenge vakatarisana nemhosva huru mumatare epamusoro dzakadai sekuuraya. Asi vasina mari yekuti vamirirwe nemagweta. Madzimai akawanda mukariba anogamuchira nemufaro chirongwa chekuronga mhuri pachishandiswa machubhu anoiswa munyama necheparuoko uye kusungwa chibereko. Muchirongwa cheLive Talk Diasporas Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nezveurongwa hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuda kupinda muzvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nekuisa mari mukusimudzirwa kwemaindastiri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu reVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kubuda kusarudzo yekukinya. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page reVOA Shona.